Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 2 Mbudzi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 tiri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizviri muchirongwa chanhasi. Mukoma wavatakudzwa ngadzivore vanoti munin'ina wavo haasi kunzwa zvakanaka kunyange hazvo vana chiremba vari kushanda nesimba. Mutungamiri weZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya nezuro vakawanikwa vaine mhosva yekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu nemakumi matatu nematatu emadhora ekuamerica kana kuti US$333,000. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukoma wenhengo yeboka revechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadzivore vanoti munin'ina wavo vaDanford ngadzivore vanoti munin'ina wavo haasi kunzwa zvakanaka kunyange hazvo vana chiremba vari kuita basa nemazvo. VaDanford ngadzivore vakaudza Studio 7 Manheru kuti vana chiremba vari kutarisa zvakawanda kusanganisa kuongorora ropa rake nekuritumira kuSouth Africa nezvimwe. Takudzwa ngadzivore akapambwa usiku pamba pake muHarare akarohwa nokutochwa zvakaipisisa ndokusiya akandwa musango kuKristenbank pamuganhu weHarare neMazowe. Takabata vaDanford ngadzivore nezuro Manheru kuti tunze mamiriro akaita zvunhu.
Ari kurwadziwa akakuvara zvakaipisisa akanyokuvara mumakumbo ake akakuvara mumaoko kumusana nemuviri wose so ari kuchema nemainternal injuries so tokutarisa kuti mangwana makuseni madhokota vachatipa feedback kuti what is the position zvakamira sei.
Pari zvino hapana chavati vakuzivisai pamusoro pemamiriro akaita muviri wake?
Havasati because vaita vatora blood vanganyaro kumalebu kundotesta kuone kuti zvavakamuinjekta zvinova zvakamira zvakadii but zvakare vari kutora futi rimwe blood futi obva vari kutumira kusouth africa so that paite machecks maviri muno muZimbabwe nekusouth africa then x-ray ichabuda futi mangwana kubudisa kuti izvo zvakamira sei.
Pane vakambotaura naye kana kuti akambomufonera vachimuyambira?
Vakaenda kumba kwake vakasvika vakawana munhu waanogara naye vakati izvo tiri kutsvaga kutakudzwa ngadzore ane chikwereti kubhengi so iye paakasvika achibvunza achiudzwa nyaya iyoyo akabva angofunga kuti ndofunga isteti because munhu asina chikwereti kubhengi aana kugaita chikwereti even kana pene chikwereti bhengi yazingi rinofora kuti bhengi ribve rauya kumba kuma after hours akabva angofunga kuti haatsingichi vanhu vengavhairi zvimwe vadini vauya so akabva atoaleta onarable mamombe vakamamombe vakatoti wadii kubva pamba but nenyaya yekuti iye angatori mumba already and angasiishuwa manje kuti paapinda hapana amuona yedu so akabva audza kandingorara so makuseni ndo paabuda achingobuda gate ndopaona vanhu vaya vakakomba the whole yard vaende mota 6.
Mapurisa akamboziviswa here vari munyaya iyi here mapurisa?
Handisa ndaziya haine zvangu samukoma wacho ndanga ndisivi ndisinene chokuita nemapurisa reason being ndinoziya nhoroondo nehistory yemapurisa zvinhu zvakadai havatosungi havatosungi munhu adini munhu aabudhanda vanongotosunga victim yacho zvinege kusunga vaabudhanda so effort yangu neeffort yavanhu wese yange iri yekuti munhu arapwe apore aone kuti ana kukuvara zvakaipisa here zvemapurisa tingazongoitawo zvedu but maamirangu ekupedza nguva vanoziva navanhu ivavo because hapana history yatakamboziva vanhu vakaabudhandwa vakasunga vanhu vacho rekaitomboona ipapa kuti mapicha akutenda muchivhitivhiti kwese kwese yevanhu vari responsible ende vanozikanwa so toitarisa kuti mapurisa atadiri vachaongorora vosunga asi ipapa kuti mapurisa asunge haafaniri kumirira kuti isu tichiende kumapurisa kundomangara zviri kutozikanwa munhu aakudhakwa akuwadzwa ainjekitwa so vanofanira kungosunga zvisingi neinfomesheni yavainayo
mapato ezvematongero enyika pane vakambotaura nemivo here pamusoro penyaya iyi
hapana tangoona elid linda masarira uyo anotungamirira pati yelid achitongohumana instead yekublema regime akutoeblema munhu aakudhakwa so unoona kuti hapana mapato akafanana zimbabwe inenge nebato wati tipoc rine zvido zvevanhu nekodzero dzevanhu handira kana kumboona even pati imwe zvayo yarelease a statement condemning zvaitika including iyo sanupiva chezvayo
avo vange vari vadanford ngadziori vachitaura nestudio 7 pamusoro pemunin'ina wavo tafadzwa ganziori ari muchipatara studio 7 yakaudzwa nezuro kuti vapurisa vakanga vasati vapirwa nyaya iyi mutungamiri wezimbabwe miners federation muzvare henrietta rushwaya nezuro vakawanika vaine mhosva yekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu ane makumi matatu nematatu emadhora ekuamerica kana kuti us $333,000 goridhe iri rakanga richienda kudubai vachuchusi venational prosecuting authority vanoti muzvare rushwaya vachagara mujeri kusvika musi wa10 mbudzi apo vachazopiwa mutongo wemhosva yavakapara mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu vanoti matare anofanirwa kushandisa muzvare rushwaya sechiratidzo chekuti kuba upfumi hwenyika hakubvumidzwi
hapana anganyatsokuziva kuti zvichafamba sei nekuti kubva musi waabatwa aine gold paairport nyaya yacho hainyatsokunzwisisika kuti iri kubva kupi ichienda kupi dai anga ari mumwe munhu akabatwa negold iroro asina vaakazendamirana naye angadai akaitwa kanyama kanyama asi henrietta akatombobva apiwa bail ipapo ipapo vanhu vakazochema chema akambodzorerwa akazobuditswa abva hanzi futi aazvekare adzoka kuita president wezimbabwe miners federation akazobuda futi mumagold mafia saka ihardcore criminal yekuti anofanira kupiwa mutongo wakaomarara chaizvo kuti vangade kuzopara mhosva yakadaro vatye kuti handidi kuzoitwa zvakaitwa sahenrietta rushwaya asi tiri muzimbabwe nekuti dzimwe nguva mitongo inobuda kumatare edu unokatyamara kuti zviri kumborevei
dambudziko rezvicherwa ratiri kuramba tichiona iri ringapedzwa kana kumiswa sei vamaguhu
tichitarisa kuti chii chinofanira kuitwa kupedza dambudziko remalikages emaminerals chekutanga hurumende yacho inofanira kuva necapacity yekutenga maminerals kana kuti vanofanira kuvhurira private sector kuti itenge maminerals but vachitenga nemari yepamusoro mari yakafanana nemari inonotengwa nevanhu vari kunzvimbo dzakaita sana Dubai vari kunana Cape Town vari kunana Joburg izvozvo zvinoredusa risk yekuti munhu achiti ndiitakure gold kupinda naro mundege kuenda naro kudubai iye achiziva kuti akaritengesa kufidelity muno muzimbabwe anongowana mari yakadaro minus macost endege eaccommodation risk yekuti unogona kutorerwa goridhe iroro all those things saka hurumende inofanira kuti itenge maminerals kana kuti inofanira kutendera private sector kuti itenge zvakafanana nenyaya dzelithium kune vanhu vari kukwanisa kuchera lithium kunana mberengwa kunana bikita kunana mutoko vanhu ivavo havafaniri kunzi macriminals vosungwa votumirwa mapurisa ane pfuti kuti siye zvamuri kuita mukana wokuti mazimbabwenzi vabhenefite kubva kumaminerals avo mukana werural development nekudeedza urombo munyika saka hurumende inofanira kugadzira mafremework ekuti vanhu vanokwanisa kuti vaite vachere zvicherwa izvozvo vozvitengesa zviri pamutemo maprize acho asave maprize eudzvanyiriri asi awe maprize ekuti vanhu vanoenda vega nechido chavo kunotengesa kunana MNCZ nemamwe mapazi akadaro
asika vamagu tinoona kuti pose pane zvirongwa zvinobetsera vazhinji hapashaikwi vanovhura nzira dzavovo dzekuzvibetsera voga neparutivi vangaitwa sei vanhu vakadai
kana tachiitawo nhunzva tunzva dzinoda kuramba dzichitora maminerals emunyika dzichibuditsa kune dzimwe nyika vanhu ivavo vanofanira kuitwa muenzaniso wekuti havazombofi vakazviita futi izvi ndo zvinoita kuti hurumende iwane mari kuti hurumende ifunctione kuti tive nemahospital akanaka kunana zvishava nemutoko hwange bhinga hurumende inofanira kunge ine mari mari iyo inobva kupi inobva kuzviwanikwa zvenyika izvozvo nemamwe maservices anenge achiwanikwa munyika saka tinofanira kuti mineral chive chiyerwa chekuti achingobudi munyika zvisiri pamutemo saka hurumende chekutanga ngaigadzire mafremework yekuti vanhu vanogona kutengesa zvinhu izvozvo kuhurumende kana kuprivate sector zviri pamutemo uyewo mutemo unofanira kugadziriswa kuti vanenge vazodarika mwero wekuti vakuda kunobuditsa kunze vanofanira kurangwa zvakaomarara
avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare neStudio 7 Musangano mukuru weSADC uchaitwa muAngola nemusi wemugovera kukurukura pamusoro peZimbabwe. Vakuru veSADC vakatadza kuita hurukuro idzi nemusi wechipiri sekuronga kwavakange vaita izvo zvakagumbura vanhu vazhinji sezvo paive netarisiro yekuti pane chichataurwa pamusoro peZimbabwe. Vanongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya. Vanoti zvakaitika kare zvinofanira kutiratidza kuti SADC haina zvaichaita kunze kwekuedza kuchengetedza usawira hwenyika dzemuSADC.
Ini maonero angu, pane mhando mbiri dzepfungwa maererana nenyaya yeSADC iyi. Chekutanga ndechekuti gwaro rakanyorwa navaNevers Mumba sarudzo richangopera. Rinotsinidzira nekuratidza nekudzamisa pfungwa yekuti sarudzo yeZimbabwe haina kufamba zvakanaka. Gwaro rakanyorwa masangano akati kuti akabvumirana navo ndokubva raenda kuSADC Troika. Handifungi kuti zvingaitika kuti gwaro iri ringotogwa ringorashiwa nekuti zvinenge zvicharatidza kuti basa rinoitwa neSADC rokutumidzira vanomiririra SADC kunoongorora sarudzo vanenge vasina maturo. Saka ndoona kuti pane vatungamiri vakawanda vari muSADC vangatsigira pfungwa yekuti aiwa gwaro iri ngaritarisiswe riongororwe namarecommendations acho akataugwa ateedzekwe agadzikwe. Iyi ndo mhando yokutanga. Mhango yembiri ndeyekuti hunde muSADC mungange mune vatungamiri vakati wandeiwo vanoitawo tongi husina jekerere vane ushamwari neusawira nevanotonga matongero akaitana Emmerson Mnangagwa. Saka vatungamiri vakadaro hazvingaite kuti vange vachitsigira gwaro ravaNevers Mumba pachena nyangwe vakange kunun'unawo havo vari kuseri kwemagoni zvinogona kuitika. Asi kuti varitsigire pachena zvinoti netsei nekuti kana sarudzo yakanangana navo munyika dzavo havangadi kuti gwaro rakadaro neuongorori hwakadaro hwuburitse pachena utsotsi hwavanenge vachiita musarudzo kana biridziro yavo. Asi kana takatarisa isu vagari vomuZimbabwe vanotsigira hurumende yeZANU-PF dane vanoipikisa sevakuda kuti paite vanhu vane hana dzakatsiga. Tiri kuona pane zviri kubuda zvakawanda wanda dzimwe tsamba dzinonzi dzakanyorwa neSADC vamwewo vachitaura zvakasiyana siyanawo. Asi zvakangonaka kuti torangarira kuti makore aya akanetsana ZANU-PF neMTC 2008 deno zvekutoti deno tavo mberi asina kuita usawira hwake semaonero akanga akaitai zvinhu zvati zvakafamba nepamwe. Saka ini ndofunga sokuona kwangu ndakatarisa mberi pane ingaitwa inganziyo compromise zvamutongi gava zviya zvokuti handidi kuti ndigumburane uyu ndigumburane nanhengi ndigumburana nanhengi asi compromise yacho handifungi kuti ingafadza zanupfu navamunangagwa compromise yacho nemaonero angu handifunge zvekare kuti inganzizvo kwakuitwa sarudzo idzva
vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare nestudio 7 sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoti dambudziko rekushungurudzika pfungwa pamwe nekuzviuraya kwevanhu vakuru kuri kukwira muZimbabwe kana ichienzaniswa nedzimwe nyika ongororo yakaitwa inoratidza kuti zvinonyanya kukonzera matambudziko awa mumamiriro ezveupfumi pamwe nekunetsana muZimbabwe vakawanana nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa muzvinafundo gadziro kwekwerere vanoti zviri kutaurwa neWorld Health Organization hazvishamisi sezvo Zimbabwe ichitadza kugadzirisa nyaya dzezvemabasa ukuwo kugurwa kwemichato kuchikwira gore negore izvo zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
nhavo ndiri kutaurwa neWorld Health Organization yokuti zvirwere zvepfungwa nokuzvisungirira nokuzviuraya kwevanhu muZimbabwe vechikuru kwati wandei haingavi inonyanya kushamisa takatarisa matambudziko anosangana nevanhu mukurarama kushayiwa chaiko nhamo yatinoti poverty inokonzera kuti munhu adzungaire munhu mukuru achishaya kuti mhuri oipachiche kudya kana chokufuga kana chokuti irarame nacho saka vanhu vanofila hopeless vongozopedzisira dzimwe nguva vazvisungirira kare kwaiva nevaya vaibatsira vanotambura vaiitwa vesocial welfare vaya yaiva bato raibatsira zvikuru but iko zvino nokushaya kwenyika yose tinoona kuti department racho raakukurirwawo harigoni kuti ribatsire vese
Dr. Gwekwerere kurwara nepfungwa kunotorwa sei muZimbabwe
vanhu vanotoda kumirira kusvika munhu otomhanya chaiko nemurod kutaridza kuti hatichapanani moto nokuti vangojaira kushinga kungonzi shinga ndozvinoita imba shinga ndozvinoita upenyu asi zvisirizvo zvinhu zvine utano kushungurudzika kwepfungwa chinhu chiri kuwanikwa navanhu zvichikonzerwa nokusagadzikana kweupfumi zvichikonzerwa zvakare nokugara mhuri dzakataramuka idzo nyaya dzokurambana dzataurwa veWorld Health Organization umwe unoti aenda kunoshavashava kunyika iri kure otowana mudzimai kana murume atotorwa apa munhu anga achitumira mari yose yanga achishandira chinogona kupa vamwe shungu dzokuti unotadza kuzozvibata kana azoona kuti umwe wake wanga asina kuvimbika munhu odini ozvikuvadza nyaya zvekare yezvirwere zvinowanda kuti munhu anokwanisa kunge aine chirwere chaparadza muviri sechehiv aids osanganazve nechirwere cheruvindi chatinoti tb pachirungu zvosanganazve nezvimwe zvirwere zvinoone mhaka yekuti bato reutano muZimbabwe harina zvikwanisiro vanhu vanozoshaya zvestariro vopedzisira vazviuraya nokuti zvipatara zvedu hazvina mishonga ukaendako unotonzienda unotenga mapiritsi iwe mari yacho hauna kana kwekuiwana kwacho kana vanoshanda vacho hakuna kana ivo vane atinoti mamedical aid aya anongova ezita mazhinji anenge asingakwanisiri kuti abhadhare kurapwa kwemunhu
iyo nyaya yokurwara nepfungwa inofanirwa kubatwa sei Dr. Gwekwerere
nyaya yezvekushungurudzika kwemupfungwa inyaya yatinofanira kuti itarisiswe nezvayo muZimbabwe kuwanikwe vanobatsira tinoti masupport systems kune vanhu vamanikidzika neupenyu vawanikwe kunopoterawo kungavo kumakereke kungavo kuvanhu vakazvidzidzira kuendera kuchikoro izvozvo zvokuti vabatsire vanhu vanotambudzika mupfungwa vari kushushikana mupfungwa kuti vavabetsere kuti vadzikamise pfungwa. Vanhu ivavo vari kuita vashoma muZimbabwe uye vamwe kutoshaya ruzivo rwokuti kana ndamanikidzika ndonange piwo. Saka tinongoti nokuenda kwamazuva kuda vezveutano muZimbabwe nezvekurarama kwevanhu veWolfe vakabatirana pamwe vangabatsira vanhu vanhu vakaregera kuzviuraya.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa muzvinafundo Gadziro Kwekwerere vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday rinoti mumwe mukuru wemauto eBelarus, General Viktor Sheyman, vari kushanya muZimbabwe izvo zviri kukatyamadza vanhu vazhinji. General Sheyman vakatemerwa zvirango neEuropean Union pamwe neAmerica pamusoro pekutyora kodzero dzevanhu. MuNewsday makare, ongororo yakaitwa neAmerica inoratidza kuti Zimbabwe iri kutadza kumisa kutengeswa kwevanhu izvo zvakaipinza muchikwata chenyika dziri kutadza kurwisana nedambudziko iri. Gore negore, America inoita ongororo pamusoro pekutengeswa kwevanhu kana kuti human trafficking. Vanorwira kodzero dzevanhu muzvare Justina Mukoko vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vaiziva kwavakange vakachengetwa nevakavapamba panguva yose yavakanga vakapambwa muna 2008. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Akadini pastudio 7 apo tinozvinorosa nyaya inoshungurudza ndiyo iyo yekupambwa nekutoyiwa kwevanhu vanopoza bato rinotonga iro rezanupf rakazvigadza richisimba. Meseji yangu kuti ngaisvike kuna vamunangagwa kuti vamunangagwa dai ari mwana wenyu anoapondwa zvakamapondirwa kairwa seawa maimbofila sei? Dai ari mwana wenyu wapondwa amunangagwa maimbofila sei? Vamunangagwa chaiyo semunhu akaberekwa anofema ukuzidiri kumwana wangu. Izvo muri kuita zvinoratidza kuti mune kausatanizimu mukati muda kupedza vanhu vese. Manje mukapedza kuura vanhu vese munoda kuzombotonga anhu, munopedzisira makuzosora makutouraya nevana venyumaiga masara akabhuza vanhu vese vakashata pamuri. Vamunangagwa, please itaiwo zvino muchishandisa njere muchifunga kuti dai ari mwana wangu wapondwa wapondirwa aya pasina chaatadza nekuti ari kupikisa mafungiro enyu imumu munhu watoshata. Hamunangagwa, handizvezvi. Hamunangagwa, handizvo. Please itaiwo semunhu mukuru mufungewo, ndoda kufungirwa.
Mamuka seva tanonoka wanzi vajonga nekuru yose studio 7 kumbira kutaura pana vavo vanoi vafara emarapira vezanupf. Ndokumbira kuti kana vasina zvokutaura vangoti handina zvokutaura vanokuti vati vanhu vari kuita mafake videos tozovavona vakamira pamachicken in vasati tatanotaura nevanhu vasina njere. Tinovaudza mamwe mashoko asingaiti asi asingatendegwa kuti timataura. Ndinotenda hangu nokuti bhati hai vandigwadza murume voda kupinda futi zviya zvokuti vana Johana Mamombe vakaita mafake abduction vakupa mafuti. Ndinoona kuti nyika yose haivoni, ivo ndo vanovona manje vezano kupera.
Makandiana mukoma hwanduku kuri sei taurayiwo mana kana mukona zvenhingizvo vachiitawo vezanupf vachitaura zvavanoda kudai so vabvunzisiseiwo vane zvavanoda kutaura vakwesenei vakwesenei vanhu vezanupf ava vozi munongwarirwa kuitaura zvavanoda musingovakwesenei vakwesenei vakwesenei semakoresera amuitawo vamwe amunokwesena muita vamwe mokwesena munhu wese vezanupf vanyaya kujaira kutaura chete otobva asiyana zvasingakweseni kuvachikuvadza kudai so.
Ndinotaura naLiberty Nkomo. Ndinorwadzikana zvikuru nenhau yemukuru wemapurisa. Chese chaitwa chakaipa nezanupf vari kuti havasati vazviona, havasati vazvinzwa. ne uyu wezanpf mutauro wezanpf uyu ari kuti vezana vazviti iya vaitizve zvokupamba vanhu vari kugadzira mavhidhiyo enhema vana vanhu vetriple c izvo zvichionekwa pachena vanhu ivavo vasori vacho vanozivikanwa so chavari kuramba chii vanhu vezanu nai chii chavari kuramba izvi zvavapedyo kuti vana vezimbabwe chiite zvisina kunaka zvichazosorwa nezvimwe nyika ndatenda hangu
anonzi marepera uyu anonzi marepera uyu ngaite mushe vamugaba vanga vari pamazuva apera vachitaurira nyaya yekuti kusvika madhonga apera agresi chatongosvika madhonga amera nyanga hawako izvo vari kupa marapira angaite mushe ngaazive kuti haasi mwana wezimbabwe u mwana wezimbabwe wakawanda ngaarege kuzvitora semwana wezimbabwe iko mwana wezimbabwe ariko asi nguva yevana vezimbabwe ichakwana ngavaite vamugaba vaiti hatibvi panyanga kusvika madzonga amera nyanga asi vakabva vanhu ava vasiye vanhu ndio vanhu vachatadza kunakirwa nezimbabwe zvanakirwa nezimbabwe tisu ivo vachazvidzinga vachamisa havadzingi munhu kana vakatonga but ivo vachazvidzinga vega nemaitiro avo nekuti macitizens achataura vashamisa zvekuita kuti vanhu vavo hachedi kuvaona ngavagara variko asi vachamisa vadaro zvichavaonesa asi haa vachatiza vega munyika
pastudio 7 muri seiko ndinondoitwa love more zvoreva izvo nekuti mukati menyika yezimbabwe mutemo hamuna because mukaona marorerwo ari kuitwa komana vetriple c marorerwo avari kuitwa vetriple c mps macouncillors but vari kuvarova vacho havana kana kubatwa havabatwi zvotaura kuti mutemo unorerekera divi 1 mutemo kuri munyika yezimbabwe hamuna mutemo hamuna zvachose utsvanyiriri ndo hurimu kutongwa nedemo chaiko
makadiko hama dzadiwa pastudio 7 zvita hatingazotauri asi pfana yepamasvingo ekubvapa tikakugunununa paya pamuri kuti purezidendi mutungamiriri wenyika vamwe munangagwa aiwa avo asi mutungamiriri wenyika uye mutungamiriri wezanupf vanhu vanofanira kuzviziva mutungamiriri wenyika ndivachamisa nekuti vakabva kusarudzwa navanhu ava ava hatisi kuvaziva kuti ndevapi ava vanonzi vamunangarwa ava mundileadership wezanupf tofanirwa kuti muzivivo vanhu vepastudio 7 nekuti haa notiodza mwoyo muchiti purezidendi wenyika vamunangagwa aiwa mukuru wezanupf
masorasei vanakomajonga nevamwe vose vateereri nevashamarari vestudio 7 zvino ndoda kuti mutisvitsirewozve mashoko awa kuna munangagwa dambudzo watambudza vanhu zvinoi kana akada kuuraya vanhu vose anoda kusara naani munyika haona kuti achembera akura hazvekuti akura achembera anoshandisa vanhu kuuraya vanhu paina muchikuvaka nyika hakuna kwezvoenda zvokuuraya vanhu hazvimbose mudzikana ikonomi ngaarege zvemupenzi wachembera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mukoma wavatafadzwa ngatiore vanoti munin'ino wavo haasi kunzwa zvakanaka kunyange hazvo ana chiremba vari kushanda nesimba mutungamiri wezimbabwe miners federation muzvare henrietta rushwaya nezuro vakuwanikwa vaine mhosva kuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe vachiendesa kudubai tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nezvo zvakare manhero anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka hwande ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri ngomo nenhau dzesindebele